Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU PF inodzinga muparamende nengo dzinoti vaIgnatius Chombo, vaSevia Kasukwere, Professor Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusawirirana kwaivepo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotambira urongwa hwekuregererana wakaburitsa upfumi kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuti vadzose upfumi uhu mukati memwedzi mitatu vasingasungwi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reparamende rinoti bato reZANU PF rakanyorera kudare iri nezuro richizivisa kuti Dr. Ignatius Chombo vaSevia Kasukwere, muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe nemuzvare Mandi Chimene havachamirire zvido zvebato iri muparamende, nekudaro vanofanira kudzingwa mudare iri. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wemutauriri weNational Assembly Amai Mebo Chinomona. Amai Chinomona vazivisa nhengo dzedare iri kuti nezuro vakawana tsamba kubva kumunyori wemutemo muZANU PF vaPatrick Chinamasa, vachiti vashanu ava vakadzingwa mubato reZANU PF, nekudaro havakwanisi kuramba vachimirira bato iri. Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira, nekudaro paramende ichazivisa mutungamiri wenyika pamwe neveZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri.
I do hereby inform this Honorable House that
ndinozivisa dare rino kuti maconstituents anotevera asisina vanomiririra: Makoni South, Makoni West, Cholocho North, Zvimba North neMount Darwin South.
Hatina kukwanisa kutaura navachina masa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende, iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachina masa muZANU PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Inokura nemanumbers anenge ari, saka tatsvaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano. Vatakati ava ngavakunyore tsamba inoenda kuna speaker. Vamwe havanyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka stereki, asi mozoti matigare motarisa kuona kuti tikaita musangano wokungodzinga vanhu hazvitibetseri, toda kuti vanhu vawane.
Vamangwana vati kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa mubato, hadzisi kuzodzingwa muparamende nekuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa vakati hapafaniri kuva nekutsiva, nekudaro nyaya dzavanhu ava dzichaongororwa zvekare.
Saka somusangano uri kutarisirana neelection hatingangodzingi vanhu vese, taitiratsongora tono kuti vakanga vakanyanyoshatira musangano ndivanani, ivo ndovoenda. Vamwe kungoteveravo vanogona kupuwa zvimwe zvitarafu zvinani pasi pokudzingwa.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri, uye kana dzikadzingwa kubato zino patsaraski rwao nezvigaro muparamende. Dzimwe nengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vapauchimedza, vawalter muzembi, vasamuel ndenge, vashadrick mashaya mombe, anastasia njovu nasarama hoka. Aka akasike kutanga mapato achidzinga nengo dzavo muparamende. Muna 2015 mdc inotungamirwa namamogen tsvangirai yakatandanisa nengo dzayo dzeparamende makumi aviri neimwe mushure mekunge dzapesana negwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa nemauto atenderera muguta reulawayo nhasi vachikurudzira vanhu kuti vasabvume kuita zvechioko muhomwe kana zveuori nemapurisa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa nemasoja aya vange vachitaura newe makombi pamwe neveruzhinji panzvimbo dzinomira makombi nematekisi. Mumwe wemapurisa aya uyo angodomwa nezita rekuti Superintendent Chabata vati vanhu vose munyika vanofanirwa kutanga upenyu hutsva vosiya zveuori. Vatiwo zvakakosha kuti vanoda kuita zvebhizimisi remakombi kana matekisi vaive vanonyoresa zviri pamutemo, vakakurudzirawo veruzhinji kuti vasiye tsika dzekukwira motokari dzisina kunyoresa zviri pamutemo.
Tinorarama here munyika isina mutemo? Ndosaka maona hurumende yauya yati nhasi ngatidzokerei pane zuro tirarame muZimbabwe yatairarama kare. Zimbabwe ine mutemo, mumwe nemumwe achizviitira basa rake akasununguka. Chatiri kuda bedzi regularize your operation. Tifambire mberi nyika ibudirire. Kubva nhasi muchatoona tiine mauto tichifamba pamwe chete.
Mumwe mutyairi wematekisi vaize gachka vati vanotambira danho remapurisa iri vakati ishuviro yavo kuti ivo mapurisa pachavo vachaita basa ravo nemazvo, vachisunga vanoita basa rekutakura vanhu zvisiri pamutemo kwete kushungurudza vanhu vanenge vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Tinoda kuti vakwanise kuramba vachizviita, nekuti hatidi zvokuti vanhu vanoti itei nhasi mangwana voregedza, mangwana zvotanga zvekuve disorder zvoreva kuti hapana mutemo wachengetedzwa. Saka toda kuti zvinge zviri zvinhu zveeveryday zvinochengetedzwa zvichitevererwa zvive nesupervision. Ndo zvandiona zviri right.
Mumwe wemutyairi uyu asina kuda kudomwa nezita ati haafunge kuti huori hunopomerwa mapurisa huchapera sezvo ati mapurisa akawanda ane motokari dzavo dzinotakurawo vanhu zvisiri pamutemo.
Zvekutaurwa nemapurisa zvakanaka chaizvo, asi nyaya yavangu vachikomplaina kuti tisa vanhu vasakwire mota dzisina manhamba. Mota dzavo idzi dzisina manhamba ndedzavo mapurisa. So nyangwe pakanzi pane operation hakuna kwazvinomboenda, bhikozi mota idzo dzinongosvika dzodzorwa dzobuda dziri dzavo, vachitora mari ivo vega pachavo. So zviri kutinetsa kuti mota idzo dzibude murodhi. So tanichikumbira kuti ipapo hurumende ione zvekuita nemaroadblockwo futi asangonyanya kumalocation, especially malocation hatitombozive kuenda zviri free malocation, bhikozi unenge uchikuti wakadai wasangana neroadblock marobots wakada kutombotsika line chete watobatwa. Saka tibatsirewo ipapo.
Veruzhinji munyika vave nenguva vachichema-chema pamusoro pehwavanoti huori hunoitwa nemapurisa aya anonzi anoita basa rekutsvaga chioko muhomwe kuvatyairi pamaroadblock. Mumazuva mashomo apfuura apo masoja akapindira mune zvematongerwo enyika, veruzhinji vakafara zvikuru sezvo mapurisa akambopedza mazuva asiri pamaroadblock. Nezuro mauto nemapurisa vakatura mashoko ekuti vachange vave kushanda vose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatyairi vodzimotokari dzinotakura vanhu pakati peHarare neChinoyi vanoti vanofara kuti maroadblocks ave mashoma, asi vanoti huori huchiri kuenderera mberi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vatyairi ava vanoti kubva kuChinoyi kusvika muHarare apo pane makiromita zana negumi nemashanu paisimboita maroadblocks ari pakati pegumi negumi nemashanu, asi nhasi panga paine maroadblocks maviri chete. Vamwe vevatyairi vanoti vabhadhariswa madhora mashanu semazuva ose kunyange masoja anga aripo paroadblock iri pedyo nechipatara chikuru chemuChinoyi. Mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Danford anoti chashanduka chete maroadblocks ave mashoma, asi panyaya yehuori zvakangofanana.
Hapana musiyano. Nyaya iripo ndeyongoti chete mabhuruka yareducing. Angurine one broko rira apa. Apa nguma ndiyo apa. Voice akada kunyepa kana hatikoni. Mapurisa embavha.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi vamazela sikasamba vanoti manyepo kuti masoja haana hori. Vakasamba vanoti vakabhadhariswa mazuva akawanda nemasoja apo vachipomerwa mhosva yekutakura vanhu vasina zvitupa patoget riri pedyo nepakamba yemasoja yeincom apo paimira masoja vachitarisa zvitupa zvevafambi.
Patoget chaipo watotinetsa vachisecha makazi mawanzo waigona bvunzwa nemusoja unzi munhu wakatakura watakura vanhu vasina zvitupa sei. Bati basa rangu iri nekuti ndikabvunza kuti waona zvitupa saka zvida kutakura siya pondo zvatosiya mapondo. Inini ndakatosiya pondo patoget, ndaita mapassengers makazoma mangani 4 anga asina zvitupa, zvatosiya pondo patoget.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu uye vari sachigaro weZim Rights vapasimonya kureba vanoti kupindira kwemasoja munyaya dzezvematongerwo enyika idanho rinogona kutora mavhiki kana mwedzi yakawanda. Vanyakureba vanoti kufungirana kuri pakati pemapazi maviri aya kuchiripo, izvo zviri kupa kuti vashande pamwe chete.
Ii operation yatinotarisira kuti haingangodaro ichipera mushure memavhiki maviri chete, inogona kuita mwedzi kana mwedzi miri nekuti inoita nechekuita nesecurity yenyika. Saka zvinotarisirwa nemhaka yekuti pakutanga kwayakaita mauto akanga asina mapurisa mairi, akanga ingori ZDF but akazopeserana neZDF and other security services. Saka kufungirana kwakuru pakati pemapurisa nemauto ndinodaira kuti kuchiripo hakusati kwagadziriswa, maybe kunotozopera mukunge hurumende yanyatsokuitwa properly set up yazogadzirisa even leadership yemapurisa nemauto.
Vanyakureba vanoti havafunge kuti kushanda kwemasoja nemapurisa kunogona kutyora kodzero dzevanhu sezvo mapurisa vari ivo vari pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Takaringa nekodzero dzevanhu kana kuti bumbiro remutemo. Kushanda pamwe chete kwemauto nemapurisa pamajuties emapurisa kungawo here kunotyora kodzero dzevanhu kana kutyora bumbiro remutemo? Ini handioni sekudaro zvangu nekuti ukatarisa mashandiro akanga achiita mapurisa pamugwagwa ndiwo aitotyora kodzero dzevanhu kwete mauto. Unorangarira kuti munhu anga usingakwanisi kufamba kubva kuno kuHarare kusvika kwaMutare kana kubva muHarare kuenda kuGweru uchifamba zvakanaka, unonge uchitozova ndine awa nechidimbo rekumiswa nemapurisa parodhi ndichishungurudzwa.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoyi vaJohn Marava vanoti masoja vasati vagutsikana kuti hapana mamwe mapazi angade kuramba danho ravakatora rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuAustralia apomera mumwe murume mhosva yekuronga kwavari kuti kurwisa kweugandanga kune udzamu kwakakurisisa munguva yezororo regoredzva muguta reMelbourne.
Kufa kwemauto mana ekuAmerica ane unyanzvi hwepamusoro kana kuti US Special Forces muNiger kwasimudza mibvunzo pamusoro pedanho reAmerica mukurwisana nevanopfurikidza mwero mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakagarisana kure nekure.
Vaivi mutongi gava panhaurirano dzekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic vanoti amai Grace Mugabe vaimbopindawo munhaurirano idzi. VaMukonori vanoti pane pamwe paidaidzwa amai Mugabe kana paine zvaida kutsanangurwa zvikuru panyaya dzine chekuita nemashoko ekuti pane vaida kusunga kana kupfuudza General Constantino Chiwenga. vamugabe mbune vanonzi vakambodaidza waamai Grace Mugabe kuti vatsanangure nezvemashoko akaverengwa nevaive mukuru weZANU PF Youth League vakudzi Chipanga ekushora General Chiwenga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vemauto vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Vachipanga vakaverenga mashoko avo aya mushure mekunge General Chiwenga vashora mabatirwo avaiti aiitwa vaive varwi vehondo yerusununguko mubato reZANU PF. Pari zvino vachipanga vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuzvidza vakuru vemauto. Panyaya yekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni 10 yekuti vaende pamudyandigere, vamukonori vanoti havana ruzivo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvaiitika mumusangano iyi, tabata Father Mukonori.
Isu tatsingati musangano namai Mugabe, taita musangano nababa Mugabe, mukuru wenyika nemukuru wemauto. Mai Mugabe vaiuya pavainge vatipatange tichivada maererano nezvataikurukura sezvimwe zvekuitsamba yakanyorwa nemukomana wemukuru wemayouth veZANU PF yaitsoropodza nokutukirira mauto zvikuru vakuru vemauto akuti inozikana nemunhu wese achiti tsamba iyoyi yainge yabva muhofisi yaamai Mugabe. Saka iye aingoita chito zvainge audzwa. Ndopa mai Mugabe vakauya vakashedzwa naPresident kuti vatsanangudze. Mai Mugabe vakati tsamba iyoyo havanga vasati vamboiona, tsamba iyo havaizivi zvachose.
Saka ndonguva chete yavakauyai?
Dzimwe nguva vaiuya havo vachiteverera zvange zvakanga zvisini material.
Saka misangano yakatangira kupi chaizvo kubvira musi mauto paakapinda mugwagwa musi wechitatu kuti vazotange kusangana vamugabe, vakatanga kusangana kupi?
Kubvira musi wechitatu iwoyo tarabva tatotanga chitatu chacho ichocho.
Makatangira kuKG6?
Ini ndakatanga netimu yangu takatanga kusikana kuKG6. Ndowanaka wakatanga nyayazvo, taigotangira kupi? Taitangira kwakabva nyayazvo. Saka kuti tipiwe nhoroondo nevakuru vemauto kuti pamusana pei vatora nhano dzavainge vaita, ndoparikazobvako netimu yangu toenda kuRoo Roof kwaPresident tonopa chemo zvavainge vanyora pasi.
Ko mamwe mashoko atati chinzwawo kuti pane vamwe vaida kupfuudza General Chiwenga angare chokwadi here? Inyaya yakambosimudzwawo here?
Hongu yakasimudzwa. Ndini mumwe wacho ndakaita ndakatoisimudza nyaya yacho kuti icho zvine chokwadi here kuti pane nyaya yekutaurwa maererano nekune vacho vachivengwa vazvakarambwa. Zvazvinongoreva vedu ndezvekuti nyika haidi kutongwa nemakuhwa, nyika haidi kutongwa nevanhu vasina hana. Hazvidi isokuona kwangu, hazvidi kubvumirwa kuti vanhu vasina kutsiga vange vari mukati nemasangano anotonga nyika kana kuti mukati nehurumende dzinotonga nyika. Vanorwisanisa vanhu, vanoparadzanisa vanhu zvikuru kana pasi pakuita sepasina kudyidzana kutaurirana nguva nenguva. Zvinoita kuti vemakuhwa vaite sevanoziva uye vanichitaura sevanoziva. Zvinotozopinza kana nyika kupinda kuita hondo zvichiuya pamusoro pekushaya kutsika kwevanhu.
Saka iwo mauto aya nevakuru vemamwe mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, mungati vaitaura nezwi rimwe chete here kana kuti pane vamwewo vaitsigira vamugabe?
Mauto vaitaura pamwe chete, zvese zvavaita vaita pamwe chete.
Ko chii chaizvo chakazonyatsopa kuti vamugabe vati aiwa ini ndakuenda hangu pamuchikandigere?
Vamugabe murume mukuru, vanofunga, havarware nemusoro, vaiona zvirikuitika maziso avo achiri kuona, vaiteerera zvataikurukura navo. Ndozvakavabatsira kuti vazoti ndochizorora.
Ko panguva isei vaimbo pane pavakataura navamunangagwa here uye vakataura kangani?
Ini pamusoro pokuti vamunangagwa vakataura nemandiri, vakataura zuva rimwe chete iroro kwemaminiti 10 vachito vawichi vakadokubva vawirana kuti vamunangwa vaizouya zvarino tevera zvisina kuzoitika. Vamunangwa vakazotumira tsamba yekuti musangano wezano Central Committee yanga yagara pasi chiita musangano, uye maparlamentarians both houses vakanga dzaronga kuita musangano. Vamunangwa vakati pamusoro pokuti ava ndiyo misoro inotonga, ina handingakwanise semunhu mumwe chete kuti ndiendere pamberi pavo pezvavaronga. Saka ndinozouya kumusha kana zvavari kuronga zvapera.
Asi parunhare apa vanga vawirirana kuti kudii chaizvo?
Vakanga vawirirana vamunangwa kuti vainge vakanzi udzoka kumusha, uya kumusha. Seiko wakaenda kusouth africa? Vamunangwa akati ndakaenda baba kusouth africa pamusana pekuti ndaanda kutyira rupenyu rwangu.
Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri, tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mobva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vanoti sedano rekutanga rekuti mari neupfumi zvakabudiswa munyika zviri kunze kwemutemo zvidzoke, hurumende yavo iri kupa vakaburitsa mari ava mwedzi mitatu kubva musi wa 1 zvita gore rino kuti vadzose zvose zvavakaburitsa munyika pasina mibvunzo yavanobvunzwa kana mhosva dzavanopomerwa. Vanoti chirongwa cheOperation Restore Legacy chakabatsira kufumura kuti mari dzakawanda kwazvo pamwe nemimwe midziyo zvakaburiswa kunze kwenyika nevanhuwo zvavo pamwe nemamwe makambani. Muchikamu chedu chezveupfumi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pedanho rehurumende iri.
Idanho rakanaka zvikurusa rinotanga unowaka ukama hwakanaka rwekunzwira vanhu nyasha netsitsi nekuvaregerera mune zvitadzo zvavo zvavanenge vakaita. Zviri zviro zvekuti vanhu vane mari dzakanga dzavaisa kunze uko kana makambani vakatora mukana iwoyo, chekutanga chinobvisa mhosva dzavo dzese dzavanga vainadzo sekutaurwa kwaitwa nemutungamiri mutsva wehurumende yedu His Excellency Comrade Mnangagwa. Chechipiri, zvinounza mari idzodzo munyika yedu zvakare iwa kuti ivepo iriyo mari yetiri kusuvira nekutarira zvikurusa kuti dai tava na mari iyoyi kune dzimwe nyika remajusa inotaurwa nevanhu. Nekuti pakamboita nguva yekuti vanhu vanga vakutya vasingasazivi kuti zvinhu zviri kufamba sei, saka kana zvinhu zvisingasafambi zvakanaka vanhu vanotsvaga dzimwe nzira dzekuti vangaite sei kuti mari dzavo dzichengetedzeke.
Asi mungaona here paine vanhu vanosimuka kumira pamberi vachita ndakudzosa mari yandakaburitsa, mungaona vanhu vachisununguka kuita izvozvo?
Zvinoitika nekuti zvakamboitika kahani zvekutanga. Zvakamboitika makore aya baika emahyperinflation ayaya vanhu vakatora mukana iwoyo. Zviro zvetinokurudza munhu anozviziviye nekuti pamwe mumwe anogona kufunga kuti handizikanwi iye asizikanwa.
Iyo mwedzi mitatu yapihwa iyi inguva yamungaona iri inokwana here kuti vanhu vaite izvi?
Inguva inokwana zvikurusa nekuti kuunza mari hakutori nguva yakawanda kunze kwevanhu vanenge vakaisa kune mamwe mainvestments anenge akunzi mari yakaendeswa pane payaaiswa kumainvestments ndo pamwe pangangoite kamwe kadambudziko ipapo. Asi 3 months dzapihwa izvo mwedzi mitatu inguva yakakwana zvikurusa mukufambisa mari nekutora mari kubva kune imwe nyika dzichidzoka kune imwe nyika.
Apa tirikuona kuti vari kunangana nevaiburitsa pfuma kunze kwenyika. Ko vakanga vaitawo mari idzodzi zviri kunze kwomutemo asi vainadzo munyika.
Kana iri muno mari yacho inyaya dzisentara kuongororwa nenyaya dzehuori dzanga dziri kuitika kuti vanhu nenyaya dzehuori. Zvinokosha ndechekupawo mukana kune vese vanenge vari muno kuti kana uchiziva kuti mari yako yavakawana iyi hauna kuifambisa zvakanaka. Zvinokuda zvakapachena.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vari parunare neStudio 7.
Munau dzemitambo vanosarudza vatambi vakashura mare mumwaka wegore rino weCastle Premier Soccer League vachitsvagaiwo Soccer Star of the Year nhasi vaungana muHarare vachisarudza vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Mike Ukariati anotipa zvaitika.
Vatambi Ocean Mshure naChristian Epupa veDynamos, Dominic Chungwa weCapes United, Rodo Chinyengetere weFC Platinum na Clement Matau weChicken Inn vapinda pavatambi gumi nemumwe chete vari kurwira kutora mukombe weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Ngezi Platinum Stars ndiyo ine vatambi vakawanda pavatambi vasarudzwa ava vanoti Terence Dzukamanja, Tichaona Mabvura na Quad Amin. Vamwe vakwanisa kupinda pavatambi gumi nemumwe chete ava ndi Devon Chapa weCapes United. Chicken Inn ina Moses Jackson na Clement Matau, uyo akaita mukurumbira achitambira Motor Action nekutora mukombe wa Soccer Star of the Year muna 2006. Soccer Star of the Year pamwe nemurairidzi Coach of the Year vachaziviswa pamwe nekupiwa mibairo yavo pamabiko ekupera kwegore achaitwa neve Premier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages. Asi muteveri wenhabvu vaJameson Mutekiwa vane mafungiro avo.
Ndirikuona ndine vanhu vatatu vandiri kutarisira kuti vangapinde ipo. Pana Dominic Chungwa, kwoita Ocean Mshuri na Roderick Chimnyengetere. Ndo vanduku utarisira kuti gore rino ndovachange vachikwikidza na vari vatatu vakadaro.
Norman Mapeza weFC Platinum na Lloyd Mtasa weDynamos ndivo vari kutarisirwa kurwira mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vatereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk The Youth Connection apo ntungamiri Nkomo anenge achitaura nezviri kutarisirwawo nevechidiki kuti vange vachiwana munyika nemamiriro akaita zvinhu nekusiya basa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
ZANU PF inodzinga mparamende nengo dzinoti Dr. Ignatius Chombo vasevya kasukwere muzvinafundo Jonathan Moyo vakudzichipanga pamwe namuzvare Mandi Chimene.
Baba Fidelis Mukonori vanoti havana kutaura nezvemari ichapiwa vamugabe kana vasiya basa apo vaiyananisa pakusavirirana kwaipo pakati pavamugabe nevakuru vemauto.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri tokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Silengxoxo lowaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu, sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ne-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni, kumele bebanjwe behanjiswe emajele.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Bonani kumsebenzi istepo status right ithekinyathele right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewu eziphathelane lokuholisa abantu abaqhashwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi.
UMongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Father Fidelis Mukonori ongomunye wabala mlankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma le Studio 7, umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi impiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala uMongameli Mnangagwa kodwa walandula limpiko. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Mkonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander-in-chief of the defense forces and the head of state and the government, and the first secretary of ZANU-PF, which was President Robert Mugabe. For us, that was the center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view, it was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori, omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungelamibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okunenga lolu daba sikuzweni kwintatheli zindaba yethu bathabile masuku.
Embikweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe. Omunye njalo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikuhuga labo ababekwenzile kungani nje kube yitrap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikaMnangagwa ele team Lacoste lingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lithethe ngukhulumende kaMnumzana Mnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Sabanga ukuthi izinto nje e-overdue adumele nje lo mgabe ayenze ukuze alondoloze umnotho. Ufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlile ukuthi baphendulise umnotho wonke ade bayo-finalize benelise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenakukhetha ngokubandlulula ukuthi laba ngobhororo bakhe kumbe izihlobo zakhe.
UMnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwama-bond notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Wokuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lomqoqo wenhlelo kubandla leMDCT uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyatshengisa kithi ukuthi uPresident omutsha ongenileyo i-element yezanu ayikaphelisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho ngento elicala abantu ba sicakale ukuthi babotshwa ngumthetho okufana nayo. Into esiyinanzelele amasosha ethe engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizo eziyenga umgabe. Ubesitsho abantu abangama-ministers abanye sikhuluma otshombo kunjenje basemajeli ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banitshwa lamabheyili. Khona abanxa uPresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yimbiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba-ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayibise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbe nyisepeni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka, ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatshi ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhluphe-ke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantshi.
Ukona nxa ngile bhuku lebhanga eSouth Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzabakwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa? Uzafonela ibhanki yami eSouth Africa na imuphe ama details ami?
mhlawumbe phela andi bayazana phela anti abona into ungabona ikhuluma kuleyana ilevu entungayo kuthi ukuthi zimbila zantabane kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe-ke ongemva kwe-steering ngithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje nxa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho efunayo kodwa-ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into leyihlezi liyenza lonke so uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu ubani wenze lokhu kodwa mna okwakade esila nxa ngikwenzile akula mthetho ozambopho ngokomthetho sokuyini kathesi
lo ngumnumzana Bethneko Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoqo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ngameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathi ntambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenze labo mabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe emahofisini akhe eMuni Mutapa, Umnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. Umnangagwa uthi labo abalengatsha ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwe-public service. Kesizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njenge-civic society nama-thinktanks kulesikhathi siloku sikhala ngendaba yama-cabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami mbonani kusenze u-step status right uthethe inyathelo right ngoba uzama ukuthi ekhathe in indleko eziphathelane lokuholisa abantu abaqhatshwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi kodwa mbonani ngezinye indlela kuzabangela amanye ama-division ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangelele ukudla ekuapointweni kwama-ministries alandelayo and kuzayenza abantu abaningi beswele imisebenzi khonalokho.
UGumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa yisinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa uMongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphemisi kangasoze ixotshe umsebenzi abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri iyadissolve bazaxotshwa lanxa ekukhombayini ama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi despite ukukhatha ama-expenses ama-ministri kuphela. Linyathelo elihle sibili kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu bakhona abazalahlekelwa yisinkwa and lawo bantu bazalahlekelwa yisinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu aba-opposa upresident.
UMongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libelela kusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001
0800 465 0318, kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama, lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia, okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla, esithi uthethe lelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. Umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho, kuqiniswa kubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obuqoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe, WODAS, obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-WODAS unkosazana Juliet Kiwani uthi linhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi ngesaba ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungelo labomama lingaphishi izindaba bomama lingabheki ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale, babange umsindo ukuthi ayinaphakathi kuphela. Omama bangaphela phakathi.
Unkosazana Sponkosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Ludlwane olukuhlukuluzayo silokuchayela izibhakela ithi udlwane olungihlukuluzayo ngathi engqondweni kakhulu. Kube selusuka khona futhi le imvayolensi engathi yasitshaya sonke kulezi nsuku, i-economic violence kwezomnotho, imali kayikho. Kube sekusuka khona futhi le ngibona kuyomele ngigxile ngayo, i-sexual abuse, udlwane lwezemacansini lungenziwa umama kumbe lwenziwe ubaba.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa iganyavu. Uma mfundisi uThobekile Khesa weKingdom Life uthi bona njengebandla bale ndlela abalwisa ngayo udlame njalo uthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Silezinkonzo ezimele omama, silezinkonzo ezimele abantu abatsha. Mina ngingumisisi Khesa ngithi ngisathi lami enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umntana. Ngezini lenkosi kukhona sakhuluma ngokuthi lapha nomsisi Mlotsha amacansi yi-right yababa. Kuyabe ufundisiwe enkonzweni zamadoda nababa bayafundiswa umama akatshaywa ngempama. Konke lokhuyana thina njengemandla kuyasistophela i-violence emakhaya ethu. Imbuli ekhonzayo i-violence iba ncane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe uyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisa eGwanda lezakhamizi umnumzana Tapiwa Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. kusukela mhla zingamathumi amabili lanhlanu kuLwezi kuseyafika mhla zilithumi kumpalakazi mnyaka yonke la malanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ithi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okutsho ukuthi kungabi losalela emva aluqedo udlame kubo mama la kumantombazana. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Ngakutwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha? Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasile VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yama-bond notes abikwa yilokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela elemelika lelebhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi masibhoda ndikhonapha phakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto nemabhenki lapha lamashiyalo bekhona akukaqonda akukakhanye ukuthi esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba ingxenye abantu kathesi beqhubeka abantu bangathi bazazaqatha ukuhola njengoba ingemfela. Kuzabe sokukhanya ukuthi kuyaya kuba ngcono ini kuba lobuvelo ngazi khala ama-fuel angeke sikhuluma ngawo. I-price yakhona ifanana asikaboni lutho olutshintshayo kodwa-ke ingxenye iy'thuso zabantu ukuthi yaluka ngawo kuyatshintsha abantu bempilo engathi bangconywana.
Labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokho bekhona?
Ye, abathengisa imali ezitaladeni balokho bekhona kala babekugcwala nje izitarada zonke. Kathesi ungathi hhayi balitshwana ngazi bebabotshwa bebabaleka akulaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona.
Indwendwe emabhanga-ke?
Indwendwe emabhanga zilokhu zikhona futhi ungazinanzela apha ezini lapho uyothatha khona imali ama-AT M wawulezuzananzeli ngale mva wawuthatha imali leyana noma siphi isikhathi. Abantu sikhalile ngxenye kube kunjalo le ngavo uyothatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi kodwa kathesi ungananzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela. Ibengingavele ivalwa kuthatha isikhathi esinganani ATM yangasasebenza. ATM kavali ngithatha imali yami noba isiphi isikhathi ngafuna ukuhambe kusuku thola imali yami ekuseni thola imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Sixoxe laye ekwabulawayo. Siphinde sakhuluma lomnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhanyele akhanye esapota ukungena kwaMnangagwa atsho lokuthi hayi sizancedisa iZimbabwe. Khonokho nje yikho kwenze kwaba nokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini. Ngeke sithi zomnotho bezime kuhle hayi emalini. Isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besitoke ama-US dollar yikuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakala kusasa. But ngenxa yokuphuma kukaMgabe bekungena kuhle kusuke kwaba le possibility of a better future and isimo semali. Angeke ngithi somnotho isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isiyehlile?
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lishwe kwaba kuhle ngo-2009 naphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza kwanzinzisa intengo. As long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le-economic progress akungeke. Okungenzakala yikuthi upresident omutsha ikhabhinethi yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, ukuthi iyabe igcine reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenziwe basebenzise randi ibond nokuthi bayikhiphe. That way izinto zizaqalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economies isebenzise a strong and international currency. Ukwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesithiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamapula akhe eBotswana achaphe abuye ezodinga amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana. Ukwenza njalo umuntu oseZambia, umuntu oseMozambique, umuntu oseSouth Africa. Ikakhulu nxa kuyukuthi bayavunyelwa ukusebenzisa ama-visa laba amasakhathi. Uzakhumbula ukuthi nge-visa card umuntu bekwanisa ukuthi ahambe e-ATM ngelanga siya withdraw 3,000.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye ekobulawayo. Leza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia okunjengokulwisana lamalwecacha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kusenjalo ngomnyaka ka-1965 eTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. EleMelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, eleMelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula amakhulu amabili amadola, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe wawukele Tunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Zinja siyamluma, sile temba liukholisi leli uzwa ngapha emsakazweni we Studio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.